Vana anodanava Mamwana chaenda kwa kutu kundo chaka wangu mzai Salona mtai, tinoda mchati, salona